ndotosvika upamba izvezvi izvi mwana wangu amhanyiswa but motikari yacho yanga isina number plate so ndotori nemasabhuku pano vatono mutsimba yemotikari yacho
kuwara here mwana wenyu zvaafamba sei
mwana wangu abharuka hembe kupinda nemusango achimumhanyisa chete I think vangu aida kumubata vangu aida kumubata
nechikonzero chei muchifunga kudaro
zvokuda kushungurudza inini so tutori busy kumbotiresa tiresa motikari yacho kuti zvafamba sei thank you tinenge kuzivisa kuti zvamira seiwo kuno kuti usiku wanhasi uyu havauye here zvakare kuti vanhu vaivava kutotanga programu dzavo dzokuda kutyisa vanhu